Nasi tasangana ku Dallas City Hall vana vekuZimbabwe tangatiri tese tichiimba tichingofarawo kuti nasi vhiki rino taonawo zvinhu zvangochinjawo kuZimbabwe tangatira kungoratidza vanhu vekuZimbabwe vaita vanga vari kuprotesta vachimacha nhasi kuti tinavo saka even though tiri kure zvavo from them we just wanted to stand with them in solidarity
papakawandiwa here nevanhu vekuZimbabwe
havauya zvavo vakawanda we were the crowd was at any one point from I want to say 50 to 80 people saka tanga tiripo tichikwata maspeech tichiimba tichikwazisana tichingotaurawo nezviri kuitika kuZimbabwe tichiti even though tiri kure tachida kuratidzawo support kune vamwe vedu nhasi vanga vari kumacha kuZimbabwe nhasi
saka munofunga kuungana kwamaita kwabudirira here
kwabudirira zvekuti because zvatongoratidzawo kuti anything zvinenge zvichiitika kumba isusuwo tinozvinzwa and tinosupporta and tenchida kungoratidzawo vamwe vedu kuti tinemi in spirit zvabudirira sterek vanhu vauya vanhu vakaimba tikanamata tikataura tichingotaurawo kuti what are we expecting in the next few days from our country
imwe mune vimbo here yekuti mauto omuZimbabwe anogona kuita zvinhu nenzira yakanaka pakasadeuka ropa
ameno tinongovimba kuti ndizvo zvavachaita democracy inofanwa kudzoserwa munyika yeZimbabwe saka kuti nguva ino kuti nditi ndizvo zvichaitika I can't confidently say that I see that would be the right thing for them kuti vaite saka tinongovimba kuti nhingiriki ana General Chiwenga vachaona kuti nyika ngaidzoserwe kune hurumende and tinongovimba kuti hurumende yachona inoona kuti isusu vanhu veZimbabwe vakudawo kutongo zviri nani kuti tiite social economic and political stability